Vatsigiri venhabvu ava varikurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia chipinda munhandare nekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAFCON 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazvambura Ivory Coast 3-0. Malawi ndokushanya kuEthiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Gilbert Mushangashike, uyo akambotambira Maurias uyezve akatamba kuSouth Africa nekuChina, anoti zvinoshungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa hwezvikwata hwepasi rese.
Izvi zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba kwikwaya eAFCON neNations Cup isu tisingatambi, uyezve zvichiafekta futi pamaworld rankings, nekuti izvo patichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri hwemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka chiri kufamba.
Handizivi kuti pane zvakanyanya zviri kufamba here, kusaziva kuti pane zvavari kunyatsokugadzirira here kana kuti kungotaurawo, nekuti hapana chakanyanya chatiri kuona chiri kuitwa. Kana zviripo zviri kuitwa tinongonzwa, asi hapana chatiri kuona.
Kunze kwekusakwikwidza muAFCON 2023, Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi nevechidiki pamwe nezvikwata eCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichiti iri kugadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadziswa, vanhu hava kunyanya kutokonewa iko zvino ndeve SRC vari kungoramba vachiti vari kugadzirisa napa, hapana chiri kubuda. Variratidza vari kungozama kutora nyika yose for granted vachiuraya nhabvu, tarenda revana richifa.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremiership rorosha kuti chatambirwe, amabhuza nekuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai, Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Muraridzi wemutambo wenhabvu Edmond Mutetwa anoti zveumbimbindoga zvinofarira kumboraswa kuitwa urongwa humwe chete kuti zvinhu zvifambe.
Kumbira kuti vataurirane vabvise pasi, vabvise upride humbimbindoga, vataurirane bhora riende kumberi.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vavimbisa kuti vane zvakakura nezvenhabvu zviri mudura izvo vachazivisa masvondo matatu anotevera asati adarika. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa bhodhi reZifa iro raitungamirwa navaFelton Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA mushure memwedzi mipfumbamwe zvichitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese hwakanga hwambomiswa basa. FIFA haitenderi hurumende kana mapasi ayo kupindira mune zveutungamiri hwenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.